takatanga zima Achievers Awards mugorera 2014 ndineva ndinopinda navo kuchechi vane maelder angu muchechi takasangana tikaona kuti munhu muamerica mune mazimbabweni akawanda zvekuti vari kuita zvinhu zvinosimudzira mureza wedu yezimbabwe pamusoro saka takafunga kuti tiri kuno hurumende yedu haititende nekusimudzira kwatinoita saka sevanhu takangofunga kuti tingobatana titange chikwata chedu chezima Achievers Awards tine chinangwa chekuti tikwanise kuti vamwe vari muno vaziva vamwe vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka zvinosimudzira zita renyika yedu pamusoro.
Chinangwa chaicho chaicho chakaitai kuti muite pfungwa idzodzo dzekuti munge muchipa mibayiro chii chakakusimudzai?
Saka taive nevanhu vataive navo mupfungwa dzedu vatakangoti patakatanga ino kune vanhu vakati vananhingi nananhingi pese panzi paitika rufu vanomhanya pese panzi paitika dambudziko vanomhanya panzi pane munhu ashaya pakugara vanomhanya saka ngatingovapaiwo ruremekedzo nekuvapa award yekuvatenda kune zvese zvavanoita ndo matangiro atakaita.
Mibayiro yamunopa maodzi aya anouya nemari here?
Organization yedu iorganization isina mari. Vatapa maawards in the past tinovapa a plaque yakanyorwa zita ravo vese vanotenda kuti maita henyu mandisimudzirawo ndazivikanwa nevanhu kuti ndinoita chinhu chakati.
Chiitiko ichi chiri kuitikira kupi chaiko chaiko?
Gore rino tinenge tiri kuDallas, Texas, kuhotel iyo inonzi Marriott Dallas at Quorum. Tine entertainment, tine mukomana muimbi anogara imo muno muamerica anonzi Peter Tulane, uyezve tine mukomana Alfred Gainga anozivikanwa nebiri yecomedy.
Zviri kuitika rini izvi?
Musi wa11 November tinotanga na 6:30 PM Manheru. Vanoda kupinda kugeneral admission is $60, kuVIP is $75. Asi chandoda kukurudzira vanhu musandabva pano ndechekuti tengai maticket. Gore rakapera takazadza tikadzorera vanhu kumba.